Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 13, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rinoti kutsvagwa kwemutongi mukuru wematare edzimhosva pachishandiswa nzira yekubvunzurudza vanoda basa iri ndizvo zviri pamutemo. Vana chiremba voyambira kuti vachatanga kuratidzira kuburikidza nekuramwa mabasa nemusi wechitatu kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Radio Day, nyaya dzekutepfenyurwa dzichiitwa pachizvino zvino nehurumende yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi ratenderana neJudicial Service Commission kuti zvayakaita zvekubvunzurudza vatongi vanoda kutora chigaro chemukuru wematare ava kuenda pamudyandigere Justice Godfrey Chidyausiku zviri pamutemo. Vatongi vapa mutongo uyu uye vanoti vaBen Hlatshiwayo, vaBharat Patel naJustice Venanda Ziyambi. JSC yanga yakwira kudare iri ichipikisa mutongo wainge wapiwa nedare repamusoro reHigh Court wekutenderana nemumwe mudzidzi wepaInvest of Zimbabwe vaRomeo Zibani, avainge vati zvainge zvisina kukodzera kuti JSC ive nechekuita nekusarudzwa kwemutongi wematare. VaZibani vaiti vaida kuti mutemo uvandudzwe, mutungamiri wenyika chete otenderwa kuti iye oga anodoma mutongi mukuru wematare. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanova zvegurukota rezvemitemo, vanotiwo mutemo uyu unofanira kuvandudzwa sechikumbiro chavaZibani. Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hanzi vanoti vafara zvikuru nemutongo wapiwa nedare. Ngatinzwei vachikurukura naBlessing Zulu weStudio 7.
Vakosha nekuti vanga vachida kunzwa nyaya yakaitwa kumatare necommission inonzi Judicial Service Commission. Iyo commission yakapiwa basa rekusarudza vatongi mumatare edu nebumbiro remutemo. Yanga yava kuda kumiswa kuita basa rayo mushure mekunge aitwa chikumbiro kumatare kuti vambomira kusarudza vatongi vachiita zvekuvaita mainterviews atingati mapublic interviews kusvika bumbiro remutemo rachinjwa. Nekuti panga pane shungu yekuda kuchinja masarudzirwo anoita vanamutongi.
Saka mutongo wapiwa uyu unoreva kuti kusarudzwa kwevatongi pabumbiro riripo idzvairi kwakuenderera mberi here, kana kuti hurumende inokwanisazve kuvandudza bumbiro yombomisa? Izvinenge zvichifamba sei?
Mutongo wapiwa nhasi wanga uri wekuti zvaigona here kuti commission ienderere mberi nekusarudza vatongi vachiita atinoti mapublic interviews.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hanzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vamiriri vavana chiremba vemuzvipatara zvehurumende nhasi vaita musangano wechimbi-chimbi nemunyori mubazi rezveutano kuti vaedze kutarisa nyaya yematambudziko nezvinyunyuto zviri kusimudzwa navana chiremba ava. Musangano uyu waitwa panguva iyo sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rakazivisa kuti nhengo dzaro dzichatanga kuramwa mabasa svondo rino. Mutungamiri wesangano iri Dr. Edgar Munatsi vanoti nhengo dzavo dzakawirirana kuti dzichatanga kuramwa mabasa nemusi wechitatu mushure mekukundikana kwehurumende kugadzirisa zvinyunyuto zvavo. Dr. Munatsi vanoti nhengo dzesangano ravo dzakasunga kuti dziramwe mabasa sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa matambudziko avo anosanganisira nyaya dzekuenda kunoshanda kwavana chiremba vanenge vapedza mabasa. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vari muzvipatara zvehurumende vanoti vari kuda kuti vasamiswe mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo uye kuti vabvumidzwe kuvhura zvipatara zvavo kana vachinge vapedza mabasa. Vanoti vanodawo kuti mari dzekubatsirikana dzitangire pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri uye kuti Health Service Board igadzirise nyaya yekuti vana chiremba vehurumende vasabatirwa mutero wejuti. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Munatsi pamusoro penyaya iyi.
Tasangana nemumiririri wezveutano mwana wemunyori Department Secretary muchedu, asi hakuna zvakawanda zvatati tawirirana zvedu maererano nechekuenderera mberi nenyaya yechitsauko chechitsauko muchechitatu.
Saka zviri kureva here kuti kusangana kwamaita nenhaurano dzichiri kuenderera mberi zvichaamisa urongwa hwamamazivisa hwekuramwa mabasa kutanga musi wechitatu?
Pari zvino urongwa hunoenderera mberi nekuti takamirirawo kunzwa mhinduro yakakwana nekuwana gwara chairo rekuti zvichafambisa sei zvevana chiremba vanyangove vachishaya mabasa pakupera kwemwedzi.
Zvii chaizvo zvaita kuti munde kuramwa mabasa?
Zvaita kuti munde kuramwa mabasa pane nyaya dzatingati nhatu. Asi yakanyanya kukosha yacho ndiyo kuti vana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo vachinge vapedza zvidzidzo vanofanira kunge vachienda kunoshanda kuzvipatara zvekumamisha. Hurumende iri kuti haichakwanisi kuvapa mabasa iwayo, havaina mari yekunge vachipa vana muchiremba muhoro vanenge vaenda kunoshanda kuzvibhedhlera. Pamwe chetezvo isu tiri kunyunyuta kuti kana zvakadaro hazvo hurumende yachidii kupa vana chiremba matsamba anoita kuti vakwanise kushanda vakazvimiririra kana vasina kukwanisi kupuwa mabasa nehurumende.
Saka iyo hurumende iri kuti panyaya yekuti mupuhwe matsamba muzvimiririre kana isingakwanisi kukubhadhara imihoro?
Mashoko avari kutaura ndeyekuti pachokwadi machiremba anodikanwa muzvibhadhara nekuti machiremba arimo izvezvi mashoma tichitarisa uwandu hwevarwere vanouya pachipatara nechipatara nechimwe nechimwe. Saka vari kuti ivo vachashanda zvikuru zvakanyanya kuti vagadzirise kuti machiremba iwaya apuwe mabasa nekuti kana vachinge vapiwa zvitupa zvinoda vazvimiririre zvazvinoreva nezvekuti varege vaakuitawo zvavo asi vachidiwa zvikuru sei mumabasa emuhurumende. Saka vati vari kugadzirisa kuti vaone kuti pangatsvakwa here mari zvinoita kuti vanachiremba vakwanise kupuwa muhoro kana vachinge vaenda kumabasa aya.
Asi kuramwa mabasa masunga kuti kuchaenderera mberi?
Kuramwa mabasa kuchaenderera mberi takamirira kuti nyaya igadziriswe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo nhasi vaudza paramende kuti vashandi vemubazi ravo vaive kuramba kushanda zvichitevera nyaya yavari kupomerwa yekuti vakashandisa mari dzeZim Dev siri pamutemo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamoyo avo vange vari kupa humbo kukomiti yedzidzo yepamusoro maererano nezvirongwa zvebazi ravo pamwe nemari dzeZimDev vati havasi kufara nenyaya yekuti kunyange hazvo veZimbabwe Anti-Corruption Commission vakatoendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Vakanyorera zvakare kumutauri weparamende vachida kuti aongorore nyaya yavanonzi vakapara kuZimDev. Vati chinoshamisa ndechekuti komiti yedzidzo yepamusoro pamwe naivo havana kutumirwawo tsamba iyi iyo yakatumirwa kumutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa, munyori wedare remakurukota vaMishakes Vanda pamwe negurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo. Vamwe vatiwo magwaro akaburiswa neThe Sunday Mail achinzi humbo hwenyaya yavanonzi vakaita kuZimDev, magwaro akabiwa apo mahofisi avo nevakuru vakuru mubazi ravo akapazwa muna Nyamavhuvhu gore rapfuura. Vatiwo magwaro aya anoratidza basa rese raitwa nebazi ravo kubva muna 2013 vasati vapinda mubazi iri uye hapana chakashata chakaitwa nebazi ravo.
And I have to raise this because I'm having problems in the ministry.
Ndinofanira kuzvitaura nekuti ndave nedambudziko rekuti vashandi havachadi kushanda vachiti kana zvakaita zvisiri pamutemo hapana chavachakwanisa kuita. Vati magwaro emashandisirwo emari dzekuzimtef anoratidza kuti hapana chakashata chakaitwa uye vati paramende inofanira kuongorora kuti sei veZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kuita zvavari kuita. Vamoyo nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vari kupomerwa mhosva yekushandisa zviri kunze kwemutemo mari inodarika mazana mashanu ezviuru zvemadhora yeZimtef. Nyaya iyi yave kumatare edzimhosva. Zvichakadai, Vamoyo vaudza komiti kuti bazi ravo richaramba richitsigira vadzidzi vanodarika zviuru zvishanu vari kuita zvidzidzo zvescience nemaths pasi pechirongwa chescience, technology, engineering and mathematics. Vati vacharamba vachiita izvi kwemakore gumi anotevera.
I can't imagine a rational person taking issue with that. Kuti mazviitire izvozvo and the one is a consider this and this and this, we can't see that.
Vamwe vatiwo vachakurudzira zvikoro zvepamusoro kuti zvipe vadzidzi ava mabhezari ekuti vaenderere mberi nedzidzo yavo muno vachiti izvi ndizvo zvichaita kuti maindustry abudirire munyika. Vati vanozviziva kuti vadzidzi havana mari yechikoro uye ndosaka vari kuronga nerimwe bhanga kuti vana vapiwe mari dzechikoro idzo vanozobhadhara kana vachinge vave kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House unoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachataura nhasi nevatungamiri veNigeria neSouth Africa nenhare. Hurukuro yavaTrump nemutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari iri pamusoro nekuti vaBuhari havasati vamboonekwa kana kunzwikwa neveruzhinji kubva pavakashanya kuLondon kunorapwa musi wa19 ndira. United Nations Security Council iri kutarisirwa kuita nhaurirano dzechimbi-chimbi nhasi muvhuro pamusoro pekuedzwa kwechombo chemhando yepamusoro-soro neNorth Korea. America, Japan neSouth Korea dzakakumbira musangano uyu uyo uri kutarisirwa kuitwa nhasi masikati. Mutongi weDare muKenya atongera vatungamiri vesangano ravana chiremba kugara mujeri kwemwedzi nepamusana pekuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba. Vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vari kuda mihoro pamwe nemashandiro ari nani. Vagari vekumabvuku vanogara pedyo nekambani yeLafarge Cement Zimbabwe vanoti guruva rinobva pakambani iyi riri kuvakanganisira utano hwavo pamwe nemagariro avo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo iyi pamarata edzimba dzavo, pamudziyo yemumba, pamuriwo kana pamashizha emiti, huruva yesimendi inenge yakati mburetete kuchena. Vagari vekumabvuku vanoti utano hwavo huri parumana nzombe sezvo vanhu vakawanda vagara munzvimbo yekwenguva refu vari kubatwa nezvirwere zvekufema. Mumwe mukomana wechidiki akada kuzikanwa nezita rekuti Timothy anoti baba vake vari pamapiritsi eTB uye vanofungira kuti zvakakonzerwa nehuruva inobva kukambani yeLafarge iyi.
Yeah, I think dust kuno kunosvika inotafikta, inotafikta zvakanyanya. Right now like my father ni nautu nguwa mapiritsi TB. Parikenda kliniki vari kutaura kuti level ye TB yakawandisa only because of dust in no box. So I think it not affect us right now.
Mumwe mudzimai wechidiki anogara kumabvuku, amai Cynthia Takavada, vanoti vanogara vakabatira hura maoko nekutyira utano hwevana vavo, vavanoti vanogara vaine dziwa nguva zhinji nekuda kweguruva iri.
Yeah, dust no one's would affect her, especially ukatraira zvemumba pasina 2 minutes. Zvinhu zvezvatone dust, ukawacha hembe dust plus flu, especially kuvana haipere nedust. Saka rakanyanya.
Amai Sandra Mutizira vanorarama nekutengesa vanotiwo pamusoro pekugara vachikosora guruva rinobva kuLafaji rinosvibisa mbatya dzavo pavanenge vakadziyanika panze.
Tinokanganisa chirukwawa chawasheni potinozodzipinza tichiisa mumba paya dzinenge dzatosviba dzakangocheneruka simendi nekukosora tinongogara tine maflu.
Amai mutizira vanoti dai kambani yeLafaji yaona zvaingaita kudzivirira kuti huruva isatambudza vagari nekukanganisa utano hwavo.
Tisingazivi hedu kuti mamachines awayo anokwanisa kuti akontrole dust iroro here kana kuti pane zvaungakwanisawo kutiitira iyo kambani yeseko.
Mumwe mukoti wepakirinika yemabvuku asina kuda kudomwa nezita sezvo asina mvumo yekutaura nevatori venhau anoti zvirwere zvakaita seTB zvakawanda zvikuru uye uwandu hwevanorwara nechirwere ichi huri kuramba huchikura. Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti kufema mweya wakasvibiswa neguruva resimende zvinokanganisa mapapu.
Even vashandi vemunogadzirwa simende vanoitwa maend medicals ekuti vaone kunzi utano hwavo huri sei. Nekuda kwekuti dust rinobuda musimende riya rinokanganisa mapapu. Saka ivo pavanenge vachitoshanda vanenge vakapfeka protective clothing. Inova iyo maresidensi emumabvuku macho andifunga kuti vanenge vanayo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa dibi reLafarge Cement Zimbabwe iyo iri pasi pekambani yeLafarge Group iyo iri kushanda munyika 62. Kambani yaimbozivikanwa nezita rekuti Seco Cement yakatanga kushanda kubva mugore ra1956. Kambani inoti nehanya zvikuru nezvainoita izvo zvinogona kuvhiringa upenyu hwevanhu kanawo zviwanikwa. Asi LaFarge iyo yakawana mari inoita 60 emamiriyoni emadhora nemazana mashanu ezviuru zvemadhora mugore ra2014 inoti inobatsira zvikoro zviri munharaunda yainoshandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadini.
Apo pasi rose riri kucherechedza zuva renhepfenyuro kana kuti World Radio Day, vanhu vakawanda vanoti hurumende haina kugadzirira kupa maresinesi kuti munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda sedzimwe nyika dzakatipoteredza. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Pari zvino munyika mune nhepfenyuro nhanhatu chete dzinonzwika nyika yose nesere dzematunhu. Dzakawanda dzacho dziri pasi pehurumende nemapazi ayo akaita seZim Papers neKingstones. Vakawanda vanoti hurumende haina kugadzirira kupa maresinesi ekutepfenyura kumasangano akazvimirira oga nepamusana pekuti hurumende haidi kunzwa mafungiro akasiyana munyika. Vamwe vanoti hurumende inongopa maresinesi kunhengo dzebato rezanupf chete sezvayakaita kukambani yeab communications iyo inonzi ndeyegurukota rinoona nezveunyanzvi mukufambiswa kwemashoko munyika vasupamandi wanzira. AB Communications inotepfenyura Zimbabwe FM yakapuwa rimwe rezinesi rekutepfenyura mumaguta emasvingo neGweru. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa munyika vahlahlangwenya vanoti hurumende haina kuzvipira kupa marezinesi kune avo vanoda kutepfenyura kunyange paine mutemo inovabvumira. Vangwenya vanoti misa icharamba ichitaura nehurumende kuti ibvume kupa marezinesi kuna ani zvake anoda kutepfenyura nyura sezvinodikanwa nebumbiro remitemo. Izvi zvinotsigirwa nevaimbovesa chigaro weMisa Zimbabwe Vanjabulo Ncube vanoti vanhu pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanofanirwa kuramba vachitaura nehurumende kuti iwanise vanhu maresinesi ekutepfenyura sezvinodiwa nemitemo yenyika. Mugaro wemukariba muzvinafundo vasemha wavo vanoti kunyange nyika iri kubatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva ranhasi asi hurumende haisati yatevedzera zvayakabvumirana nedzimwe nyika dzemusadhak zvekupa mukana wekutepfenyura pasina matambudziko. Vama wavo vanoti sezvo hurumende isingadi kutevedzera zvayakabvumirana nedzimwe nyika, vanhu vemunyika vane mukana wekuisa vanhu vanotevedzera zvavanenge vasunga musarudzo dzegore rinouya.
Asi tikatarisisa tinonyatsokuona kuti hongu tiri kupembererera zuva iri, asi munyika yedu yeZimbabwe havasati vaisa vatora mutemo weSADC protocol uya wokuti ngavaite liberalize, ngavasunungure maradio. Hurumende haisi kuda. Chingaitwe nevanhu veZimbabwe ndechekuzviribareta kubva mumapolisi ehurumende iripo iko zvinezvi. Zvavanoita ndezvekutarisira kuti 2018 nokuti 2018 ndopekuzvisunungura zvachose vozvisarudzira vanhu vanoinda kunoita mapolisi anenge aine chinangwa nevanhu vemuZimbabwe.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda nenhepfenyuro yekariba FM yekuZambia vaOliver Samboti vanoti hurumende yemuZimbabwe inofanirwa kutevedzera nyika yavo iyo ine nhepfenyuro dzinodarika makumi masere. Vasamboti vanoti vatori venhau ndivo vanofanirwa kunge vari pamberi mukurwisa hurumende kuti iwanise vanhu marezinesi ekutepfenyura pamwe nekutapa nhau pasina kudzvinyirirwa. Mukuru wenhepfenyuro yepatsaka Community Radio Station vaJohn Chirinda vanoti munyika musati mave nenhepfenyuro dzematunhu sezvo hurumende isingade zvirongwa zvevanhu.
Community Radio Station at the moment in Zimbabwe asati alaisenzwa. Kana tichitarisa community radio station, tofanira kuti understand kuti community radio inouya nenyaya yeownership. Vari munyaya yeutungamiri weradio. Tikutaura nyaya yekuti board racho rina nani, tikutaura nyaya yekuti management yacho iri kubvepi ichienda kupi. Saka ukazoona kwakungouya board ramusingazivi, vanhu vamusingazivi, it means even nezvirongwa zvinouya paradio hamuna simba razvo.
Kuve nenhepfenyuro yedunhu kwakanakira vagari venzvimbo sekutaura kwemugaro wemukariba vaShepherd Marumahoko.
Teerera kwatinoita Nyaminyami FM inotipa zvirongwa zvakatikomberedza muno mukariba kazhinji, tisaka ndichiwanzokuda Nyaminyami FM.
Asi mumwe mugari wemukariba vaKizito Mwase vanoti vachiri kuteerera nhepfenyuro yekuZambia sezvo vanopakura zvirongwa panhepfenyuro yenyaminyami FM vasati vave kuita basa ravo neunyanzvi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende haidi kupa marezinesi ekutepfenyura sezvo ichityira kuti nhepfenyuro dzinozoshandiswa kuratidza pairi kukanganisa, izvo zvinozopa kuti vanhu vasaivhotere munguva dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 mukariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Hurumende yeAmerica iri kukorokotedza Somalia nekubudirira kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika. VaMahomed Abdullah Mohamed ndivo vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika mutsva. America inoti iri kutarisira kushanda zvakanaka nemutungamiri mutsva uyu nehurumende yake. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department muAmerica vaMark Toner vanoti vanoda kutenda mauto eSomalia neAfrican Union nekushanda zvakasimba mwedzi mitanhatu yapfuura kuona kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. VaToner vanotiwo sarudzo idzi dzakakosha mune remangwana renyika iyi uye vatendawo vanhu vemuSomalia vakaenda kunovhota. America yati hurumende itsva iyi inofanira kushanda kurwisa uori uye kuona kuti sarudzo dzaitwawo zvakanaka muna 2020. Kusarudzwa kwehurumende itsva uku kunonzi kunogona kubatsirawo kurwisa nzara uye kudzikiswa kwemitengo yezvekudya. America inoti ichashanda nehurumende itsva iyi kubatsira mukuunza kuregererana, kuwanisa vanhu zvekudya uye runyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzedu dzemitambo. Zvikwata zvemuZimbabwe zvenhabvu zvatanga makundana zvemuAfrica egore rino zvinofadza. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira zvakaitika.
Vateveri veCapes United vari kufara zvikuru mushure mekunge maGreen Machine akaita 0-0 neLioli yekuLesotho mumutambo weCup Champions League, vachiti ivo mangange aya ativaisa munharaunda inotevera. VaJafet Mombera vanoti Lioli ichabanzurwa zvakaipa apo iri kushanya muNational Sports Stadium mumutambo wavo wechipiri sondorino.
Chikwata matambira akati akatifadza, kakauya kuno kuHarare tida kukarova zvekuti dhu. Ndiri kuona chiendera kumberi.
Mumwe muteveri wechikwata ichi, Vaota Nyanisi, vanoti vari kufara zvikuru nezvakaitika, vachiti ivo vari kutarisira kufarisisa apo makepekepe achabharura Lioli muHarare.
Vakaedza nepanogana apo kuti vachengetedze kumwisiwa vari kuzha. Takatofara nematambiro avakaita kuLesotho kwacho. Kuno it's automatic. Tinoenda mberi.
Capes United iri kuda kungokunda Lioli 1-0 chete muNational Sports Stadium kuti ipinde munharaunda inotevera, iyo vari kutarisirwa kusangana neTP Mazembe yekuDemocratic Republic of Congo. Akamira zvakadai ngezvi Platinum Stars yakaitawo mangange zvekare asi 1-1 nePempo Moses yekuMauritius mumutambo wavo weCup Confederation Cup. Ngezvi Platinum Stars iri kungoda kukunda kana kuita mangange e0-0 kuti kwanise kuenderera mberi, izvo zviri kuratidza kuti zvinokwanisika pamberi pevatsigiri vavo. Mutambi wengezvi Platinum Stars, Donald Teguru, anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe weCup Confederation Cup sezvakaitwa neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa gore rapera apo yakatora mukombe weCup Champions League pasina aifungira.
Rwisa kuti tisvike kwakasvika vamwe. Zvinokwanisika ende tiri kutotemba kuti tinosvika ikoko.
Capes United nengezvi Platinum Stars dziri kutarisira zvekare kusvika kana kudarika zvakaitwa neDynamos, iyo yakasvika mufinari yeCup Champions League muna 1998. Mune imwewo nyaya mumutambo wenhabvu. VeConfederation of African Football, CAF, vayambira sangano reCOSAFA rinotungamirwa nemutungamiri weZifa vaPhilip Chiangwa nezvemusangano wavaronga kuita musi wa24 kukadzi. Mutsamba yavanyorera kune veCOSAFA, veCAF vanoti vachatora matanho makukutu kuna vaChiangwa nevamwe vavo kana musangano uyu ukaenderera mberi sezvo usina kutenderwa navo kuti uitwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva reWorld Radio Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro-soro rinoti kutsvagwa kwemutongi mukuru wematare edzimhosva pachishandiswa nzira yekubvunzurudza vanoda basa iri ndizvo zviri pamutemo. Vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende voyambira kuti vachatanga kuramwa mabasa nemusi wechitatu kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Radio Day, nyaya dzekutepfenyura dzichiitwa pachizivano nehurumende yeZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.